Remember to listen to VOA.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 14 Gumiguru October 2021 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinochenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mabhanga ose munyika apiwa mazuva matanhatu kuti ange auya nenzira dzekumisa kushandiswa kwemakadhi emaATM mukutengeswa kwemari yekunze pamukoto. Zimbabwe Congress of Trade Unions inoti kuumba makomiti pose panenge paitika dambudziko hakuna zvakunobatsira. Bato reMDC Alliance rinoti misangano yarakaita nezuro nevatsigiri varo kuzaka nekubhikita yakafamba zvakanaka. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rinoona nezvekufambiswa kwemari reFinancial Intelligence Unit rapa mabhanga ose munyika mazuva matanhatu kuti ange auya nenzira dzokumisa kushandiswa kwemakadhi emaATM mukutengeswa kwemari yekunze pamukoto. Mutsamba iri mumaoko eStudio 7 kubva kumukuru weFinancial Intelligence Unit vaOliver Chipesera vanoti vemabhanga vanofanira kuvhara makadhi aya vobva vasvuma veReserve Bank of Zimbabwe kuti vanhu ava vasungwe. Musi wa18 Gumiguru ndipo pari kutariswa kuti vemabhanga vange vaita izvi. Zvinhu zvaita manyama amire nerongo munyika sezvo dhora remunyika roramba richishaya simba zvopa kuti hurumende iedze zvose zvainogona kurisimbaradza nekusunga vanonzi vari kukonzera kusagadzikana uku. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zviri kuitwa nehurumende hazvishande nekuti kushomeka kwemari yekunze ndiko kunopa kuti paite musika wemukoto. Pamusika wemukoto dhora remunyika riri kutengeswa dzimwe nguva nemari inosvika mazana maviri padhora rekuAmerica $1 to $200 Zimbabwe. Kunyangwe pamusika weReserve Bank of Zimbabwe wemari yekunze riri kutengeswa nemadhora makumi mapfumbamwe padhora rekuAmerica $1 to $90. Mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu abata imwe nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vari nhengo yeZANU PF vaGilbert Mponda.
Financial Intelligence Unit idanho ravatora rakakosha uyezve rinokurudzirwa nekuti pane zvakawanda zvakasvitika zvekuti ukationa ukanga uchipinda mumashopu mahombe akaita sanaok nemamwe akangodaro mashopu mahombe aya pane mahwindi vanenge vakangomira mamanichenji akangomira panze vanenge vachingoti tora kadhi rangu unotenge mukati tora kadhi rangu unotenge mukati watenga mukati iye uzokupa maus dollar uzomuzopa maus dollar tauni tako tari kuvhiringidza mafambisirwo anoita option yemuzimbabwe nekuti vanhu vachifanira kunge vachitora mari zichienda muofficial channel vari kupedzisira vaenda pamari dzemumarket saka Financial Intelligence Unit yaita iyo matanho ekuti kana munhu achishandisa kadhi ngaave muridzi wekadhi iroro uyezve ngachitarise kuti munhu iyeye kadhi iroro runyanya bvaratenga munhu anokwanisa kupinda mushopu 1 otenda ka 6-7 zvinhu zvakunaza kuti hazvina kumira zvakanaka nekuti munhu iyeye kazhinji munhu anenge akupa ungwe munhu ashandise kadhi rake.
Ko sei muchidaro vamuponda
nekuti iwe kana uchipinda mushopu yaunotenda kana kuvatenga chingwa nenyama yako ungazvidzoka mushopu imwe chete iyoyo ka4 ka5 kazuva pasondo osvika kana 40 times uchipinda mushopu imwe chete zvinhu zvinoti zvinofanira kurivha atinoti maalarm bells zvotarisiswa kuti zviri kumbofamba sei kana zvaonekwa kuti ndozviri kuitika akaunti iyoyo inoitwa inonzi red flag yotarisiswa munhu iyeye inobvanwa yokulosa account yemunyo ogarwa zvinda account yoyo mari yo possibly yafrizwa so that inotarisira kuti mari yabva kuti iri kumbobva kuti ichienda kuti ende vanhu vari kuzviita vacho ndivanani saka tano ratorwa iri tano rakakosha zvikuru ende rinokurudzira
asika vamuponda vamwe vanenge vari kuti havo hurumende iri kungopedzera hayo hoko padehwe retsindi zvairi kuita hazvibatsire izvi nekuti vamwe vaakutoti chakutodiwa kuti paregedze kutoshandiswa dhoro racho remunyika nekuti riri kushaya simba
aiwa ipapo hatiwirirani izvozvo zviri kuitwa ndezvekuti mamajors ari kutorwa anofanira kunge ari yatinoti comprehensive and robust vanofanira kutora mamajors akati wande at the same time kwete maybe piecemeal wakaita piecemeal kuti vabata vombosiya ndozvii zvinenge zvidaro
nyanzvi munyaya dzezvamabhanga vari nhengo yezanu bf vagilbert muponda vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano remubatanidzwa wemasangano evashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti nyaya yekuumba makomiti pose panenge paitika dambudziko ipo pachizivikanwa chinenge chakonzera dambudziko iri haina zvainobatsira uye kupedza nguva nemari izvi zvinotevera kuziviswa kwakaitwa nemuvhuro nehurumende kuti pane komiti ine mapazi matatu anoti rehutano redzidzo yepamusoro neremabasa nevashandi kuti iite tsvakiridzo yekuti sei vashandi vezveutano vane hunyanzvi vari kusiya mabasa vachienda kune dzimwe nyika munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti hapana asingazive kuti vashandi munyika kusanganisira vari mune zveutano vari kubatwa senhapwa vasingapihwi mihoro inoenderana nezvavanenge vachiita uye vachishandira munzvimbo dzisina kutsarukana Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvavashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima kuti tinzwewo divi rehurumende panyaya iyi Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navamoyo kuti tinzwe zvizhinji
nyaya yekuti kana kwaita problem hanzi panovakiwa inonzi ministerial committee unozobvunza kuti izotsvagirisa chii ministerial committee iyoyo isisu tisiziziva tese kuti nyaya yekuti vanhu vari kubva munyika tingati brain drain iri kukonzereswa nekuti vanhu vari kumbunikidzwa kumavasa vanhu vari kutadza kupihwa mari inovagutsa working conditions acho haasi kuita vanhu vari kubatwa chibharo vanhu vari kumanikidzwa kuti vashande vasina zvakakwana zvinovadzivirira pazvirwere vanhu vari kumanikidzwa kuti vashande ivo muhoro yacho isingakwani zvese izvozvo hazvitsvagiwi neministerial committee zviri pachena zvazvo saka tiri kuti ungabata vashandi zvakanaka ndivo vanhu vanokuvakira upfumi as long as tichirova vashandi kana varamba mavasa as long as tichinyima vashandi mari vashandi vane zvikoro zvavo vane masatifiketi avo vane ruzivo rwakatokwana vanachabuda munyika even tingangofoma macommittees mana matatu mashanu hazvimbovatsiri
saka imi zvii zvamunokurudzira kuti dai zvaitwa seZCTU
ngatisimbisei yatinoti social dialogue taona nyika dzakawanda dzakabudirira vanoshandisa nemazo inonzi social dialogue vashandi vanorespektiwa kodzero ravo rinotoonekwa vanopiwa mukana wekuti vataure zvavari kuda kusina intimidation
munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7 Bato guru rinopikisa MDC Alliance rinoti nezuro rakaita misangano yakanaka kubikita East, bikita West nekuzaka mudunhu remasvingo. Mutevedzeri wemutauriri MDC Alliance vaGift Ostalius Siziva vanoti chikuru chavari kuudza vatsigiri vavo ndechekuti vasaita zvekurwisana nevatsigiri veZANU PF asi kuti varambe vakatarisana nebasa rinofanira kuitwa. Vasiziva vati bato ravo richaramba richitaura kuvanhu richivazivisa zvirongwa zvaro vachiti bato ravo harisi kuzopinda munyaya dzekurwisana. Tabata vasiziva kuti vatiudze zvizhinji.
Tasangana nacho ndechekuti ZANU PF yadeploya vechidiki vayo kuti vakonzerese kuti vamise mameetings edu. So isu taona kuti hatingaendi mberi ZANU PF ichiita zvairi kuita. Ndosaka vechidiki vemovement for democratic change vachitungamirwa naCommander Cecilia vadeploya vechidiki kuti vamake sure kuti vanoprotekta mukuru wenyika nekuprotekta leadership kuti meeting dziende mberi. Ndosaka taita mameeting edu successfully sezvekuripotwa mapicture muri kumaona mavideo zvimatigoni kuzoisa nekuti tingakwadzisa vamwe vanhu nekuti ZANU inosha kuti tava hurumende iri kutera yakunopinda.
Muri kunzwei, muri kuonei mamuri kufamba umu vasiziva.
Vanhu vese chandaona nsemutauriri wemovement for democratic change ndakamirira mutauriri wedu vaadvocate Mahere ndechekuti vanhu vese mumasvingo mumareserva vari kutaura kuti yes machallenges tinawo, yes ZANU PF inotyizira vanhu, asi isu semapurisa, isu sematicha, isu sevagari vemuno mumasvingo tiri kuti mukomana ngaapinde nekuti kupinda kwake ndokupinda kwedu. Ndo mashoko ari kutaura nevanhu.
Pane zvamuri kuronga here kuti misangano yenyu irambe ichibudirira?
ZANU PF maitira ndiye kuti inoshandisa mhirizhonga against our leadership and our people. Isu semovement for democratic change tinoramba takamira panyaya unyararo tichiudza vatsigiri vedu kuti vanhu ngavasaita mhirizhonga mumamisha nekuti ZANU iri kuda kupusha isusu vebato reMDC kuti tiite zveviolence. Asi taudza vanhu vedu kuti munhu wese hakuna munhu anofanira kuita violence but inofanira kuramba vanhu vedu vari vigilant and committed kuti tiende mberi.
Munofungei nekuedza kuvhiringwa kuri kuonekwa mune dzimwe nzvimbo dzamuri kuenda?
Isu tiri kuenda mberi nemaprogramu edu nekuti gore rino takaita wirirano, takaita sunga wirirano sevanhu vemovement for democratic change kuti nguva ino ndeyekubatanidza munhu wese, mavenda, madriver, maconductor, mastudents, maticha, mapurisa, masoja, munhu wese paite gungano panyaya yekuti pari kudiwa shandiko munyika muno. Hazvina basa kuti iri kutungamirwa nani, asi vanhu vezimbabwe vese vari kutaura kuti patinoita gungano rese tinofanira kuti isu sezvizvarwa zvezimbabwe titaure tiwirirane kuti mukomana ngaapinde because iro nodonzo ratiri kufamba naro sevanhu vemuzimbabwe.
Vasiziva, bato renyu richaita sei nenyaya dziri kuramba dzichiitika idzi?
Isu semovement for democratic change basa redu nderekufambisa shoko, asi munyika muno vanhu vese vaita sungaurirano panyaya yekuti panofanira kuitika shanduko munyika muno because vanhu vari kurarama netsaona. Vanhu havasi kuwana mari yekubhadhara zvikoro, vanhu havasi kuwana mishonga kuzvipatara, vanhu havasi kuwana minda yekuti varime. ZANU PF iri kutora land, iri kutora vanhu minda. ZANU PF iri kunyima vanhu pekugara. ZANU PF iri kurwa vanhu. ZANU PF iri kuwadza nenzara munyika muno. Salari haina basa, vanhu vachawana mapensheni asina basa munyika muno. Asi isu semovement for democratic change tikubatana nemunhu wese weZimbabwe kuti paite shanduko munyika muno.
Avo vange vari mutevedzeri wemutauriri MDC Alliance vaGift Ostalius Siziva vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Vakafanobata chigaro chemurongi wemabasa muZANU PF vaPatrick Chinamasa vakaudza vatori venhau mari mwezuro kuti bato ravo reZANU PF harinei nokurwisana kunoitika pamisangano MDC Alliance, vachiti kurwisana uku kuri kukonzerwa nevanhu vanotsigira vanhu vakasiyana mubato MDC Alliance. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu makumi mapfumbamwe nevaviri 92 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana matanhatu ane makumi mana nevasere 4648. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga vave zviuru zana rine makumi matatu nezviviri nezana nevasere 132,108. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru zana nemakumi mapfumbamwe nechimwe nemazana maviri ane makumi masere nevatanhatu 3,191,276. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana mana ane makumi mana nemazana matanhatu ane makumi matatu nevatanhatu 2,440,636. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. Newsday rinoti bato guru rinopikisa nemasangano akazvimiririra kana kuti civic society organizations vari kupomera mapurisa mhosva yekushanda nebato riri kutonga reZANU-PF kumisa mutungamiri webato guru rinopikisa vaNelson Chamisa mukuita misangano nevagari mumaruva edunhu reMasvingo. MuNewsday makare mune nyaya inoti kubva kutanga kwegore rino vana vanoita zviuru zvitanhatu 6,000 vakapinzwa muzvipatara pamusoro pekushayiwa zvekudya zvakakwana kana kuti malnutrition. Zimlife.com rinoti vaimbo vemudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, amai Mary Mubayiwa, vanogona kudimburwa rumwe ruoko rwavo pamusoro pekutadza kuwana rubatsiro rwaana chiremba kuti varapiwe chirwere chakavabata. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mukuru akataura zuro kana mazuva apera achitizvo vatungamiriri vedu vanongoda chete kungotungamirira badzi, hapana zvavanogona kana zvavanenge vachitiitira. Pane nyika here inganzi iri kurarama isina mutungamiriri? Nyika inoda mutungamiriri wevanhu. Vachamisa ndivo mutungamiriri wevanhu, ndo vari kudiwa. Saka vanofanira kutopinda. Mukomana pinda. Ayo apinda mukomana.
Makadii makadii pano pa Studio 7, ini ndiri ku South Africa, Durban. Ndinoda kutaura pamusoro peZANU-PF. Vanenge vachiburitsa vachiti tiri kugadzira izvi, tiri kugona pane chakati, tiri kugona pachakati. Ava hatichavadi kugona kana kutadza kwavo, hatichavadi. Kunyange vari kufamba vachigwera, hatichavadi, ngavabve nekugona kwavo. Ndozvatiri kutaura. Tiri kugara munyika dzisiri dzedu tichitukwa tichidzingirirwa munomu nekuda kweZANU-PF. Yoti yoburitsa futi apa kuti iri kugona. Hatichavadi vane ZANU-PF, ngavabve, ngavagonere dzimba dzavo. Vanhu vanogonere dzimba dzavo iyo nemhuri yavo, kwete isusu vana veZimbabwe, hatichada.
Mangwanani, mangwanani akanaka vatepfenyuri veStudio 7. Tokutendai pakutisanganisa kwamunoita vana vemuZimbabwe tichibudisawo mashoko edu. Ayo ndirango kuudza yangu nezviri muno muZimbabwe. Ndiri muno muZimbabwe. Kuno kuchinoi kwakasimure. Aiwa ZANU-PF, tisu vanhu vakamira ZANU-PF pana maovheti tinoitiwe kumusangano. Ndakuudzai zvekuitika, hatichaidi, tiri kutogwenyana tiri musangano tichinwa majusi nezvimabhanzi zvavanotipa. Hativavhoteri, tetangowedzera nhamba mukati musangano. Aiwa mukomana uyo unonzi Chamisa haangapindi. Aiwa, ndio pendudo votera, ndio kadira remusangano weZANU-PF. Handii voteri. Mukomana ngapinde chamisa. Angambozama. Ah, zviri kuitika mubato redu. Avuboro vakawandisa mukubwa mari mutaimusoro. Murikubwa mari muno mubato redu. Ndatenda hangu. Ndiri pano pachinhoya pakasimura.
Ndadi pastidu 7 apo stara munonzi kupa kwangu zvarura. Inini varume ndiri kudzi chokwadi. Kusana pehore uri kuitika munyika medu. Chinhu chinonzi ZANU-PF. Chauraya nyika. Inini zvaunoti chairman weZANU-PF. Asi ndatsveta zvichi chairman chiti ZANU-PF. Ende kundiputira handizivi kuti chiko chandanga ndakaitwa ndiri kuZANU-PF ndisingaoni zviri kuitika munyika. Nao naisa kuona kuti nyika iri kuenda kumawere. Ende izvi makoma ari kuparadzwa nemachina nepamusana peZANU-PF. Ndiri kuda kuti inini ndava kutsigira vaNelson Chamisa MDC Alliance. Ndiri kuti kuvana vese MDC Alliance munditambirewo ndafuratira zveZANU-PF. Ndatenda ndidzidzise soroga ndoda kuiziva tikonza kuti ngaapinda hake mukomana. Saka inini ndiri kutotiwo ngaapinda Nelson Chamisa. Ndatenda.
Kwazuwai kwazuwai veStudio 7 makadiko vana mukoma wangu nana sista wangu. Panhepfenyuro yedu yeZimbabwe yechokwadi inotipa nhau dzakatsetseka, nhau dzinomupowo. Ini hangu pamaZimbabwenzi ose ari munyika neari kunze kwenyika vanonzwa nhamo ichirwadza pamusoro pezvematongerwo enyika vakafanana neni. Ini chandaingoda kukurudzirai ndechekuti uyo hurumende inotidzvanyirira, hurumende inotibatirira, hurumende inotiburaisa nezhara, hurumende inoita kuti tisava nemabasa mukati menyika. Chaigoneka kuti tibvise pachigaro. Ngatikurudziranei kuti tose tirejiste kuvhota, tose ngatirejiste kuvhota. Tisangova vanhu vanongoti ngaapinde hake mukomana nemuromo chete, asi kuti titi ngaapinde hake mukomana neex yedu. Kuti mukomana apinde hunge taisa ex yedu tichimutsigira, tichiratidza kuti tiri kuda hurumende yeshanduko. Hurumende ichatsigira vanhu, hurumende ichapa vanhu zvokudya namabasa, hurumende ichabvisa nhamo nourombo mukati menyika.
PaStudio 7 makadi vana mukoma tanonoka wande nesi vachamarire veStudio 7 vanotipa nhau dzakanaka. Hei, shuwa ndopaunoona kuti zvinhu hazvingatinakiri. Kana vana avo vana magwaza vachitaura vachipupura nhema ivari Britain kure kwasi vanoreva nhema kuti yeye munhu angarwa agadzira nyika ngaawedzerwe dzimwe 5 years agadzira mugwagwa iri kuvakwa, vakomana zvipatara zvagadzirwa, zvese zvagadzirwa namunhu angarwa iri nevakomana. Ko indaa muchida kuuraya vamwe nezhara imwe muchidya nevana venyu. Imbomirayiwo zvetimbochinjawo hurumende, timboisa yatinoda yava Nelson Chamisa. Timboisa uyo ano ipapo pamuri kuti ye Chamisa ndonga islogani kana kuti chii kana kuti istari bato kuti ngaapinda ake mukomana. VaChamisa havatozvizivi kuti zvakabvanepi, vanotova vanhu vakatotaura kutoti ngaapinde zvake mukomana, kwete zvava kutaura muchiopoza kuti islogani kana kudii. Vanhu tisu tiri kutotaura kuti ngaapinde hake mukomana, ngaapinde mukomana.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mwedzi wapera mitengo yezvinhu yakakwira muAmerica izvo zvange zvisingatarisirwi. Izvi zvinonzi zvakakonzerwa nekushaikwa muzvitoro kwezvinhu zvinodiwa, sezvo zvikepe zvinounza zvinhu kuAmerica kubva kunyika dzakasiyana-siyana zvisina vanhu vakawanda vanoburutsa zvinhu izvi. Ukuwo mabhizimisi ari mubasa rekutakura zvinhu kuendesa kumatunhu akasiyana-siyana ari kutadza kutakura zvinhu zvakawanda nekuda kwekushaikwa kwevatyairi vemarori anotakura zvinhu kana kuti magonyeti. Nezuro mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakakurudzira vemabhizimisi kuti vabatsire mukutakurwa kwezvinhu zvinoburitswa mungarava vachizviendesa kwazvinodiwa. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti chimwe chiri kukwidza mitengo yezvinhu muzvitoro kushomeka kwevashandi sezvo vanhu vazhinji vasiri kutora mabasa aripo iko zvino.
Pari zvino mabhizimisi anenge ari kunyanya kuneteka chaizvo kuwana vasevenzi vari kuda mabasa avanenge vanawo, zvekare mabhizinesi ari kuneteka zvikuru nenyaya dzoku tadza kuwana zvinhu zvavanenge vakaorda mhiri kwamakungwa kana kunana Asia chaira uko nenguva yakakwana. Tiri kuona kuti makontena akazara kumaports kwese uko ari kushaya vanhu vanotutunura nenguva kuti akwanise kusvika kuzvitoro. Saka ndiwo matambudziko makuru atinoona ari kusangana namabhizinesi omuAmerica zviri kuzoita izvo kuti mitengo yezvinhu zvavanenge vachitengesa zvatova kuzvitoro kwavo iri kukwira, kubvira kuchikafu, kubvira kumotikari, kubvira kufurniture, kana dzimba chaidzichadzi dzokutenga namarendi, zvese zviri kukwidzwa nokuda kwamatambudziko iwayo atataura iwayo.
Saka tingati kukwira kwemitengo uku kuri kukonzerwa nekusasvika kwezvinhu zvokutengesa muzvitoro here?
Ndingati ndicho chimwe chikonzero chakaita chikuru ichocho kuti nyika zhinji kuti chivenda neAmerica dzakanga dzakabatwa necovid chaizvo. Iki zvino izvi nyika dzose dzinoita neAmerica dzava kuvhura maikonomi acho zvakanyanya chaizvo, vanhu vese vachioda zvinhu zvavo kwavanoodha ikoko. Saka kuuya kwazviri kuita zviri kuuya zvakawandisa, zvekare tinoziva kuti tose tinoziva kuti covid yakauraya vanhu vakawanda, vaindoro vari vashandi vamwe vaakuzotsvagwa kumakambani ikokoko. Saka kufambiswa kwezvinhu zvinofambiswa navanhu, vanhu vacho vamwe vacho vari kushaya kuenda kumabasa nokuda kwokuti kune covid, vamwe vakashaika, vamwe vari kuzvipatara varwara. Saka ndiyo chikonzero chikuru chocho kuti zvinhu kana zvisingasviki zvichifamba bhijana bhijana kutya zvisvike, zuva iroro razvanonoka iroro richochajiwa navanhu vanenge vaine transport iyo kana ngururi iyoyo, kuchajwa ikoko pamapotsi pazviri pakapaka ipapo, pamapotsi pane matransport iyoyo akapaka ipapo ari kuchajiwa zuva nezuva, kuchajwa ikoko ndokuchazoiswa pazvinhu zvatinozotenga isu kumashopu kwesoko. Zvekare makambani kushaya kwaari kuita vanhu ari kututsira mari pamusoro yavanhu vari kuda kupinda mabasa, kuwedzera mari kuti chiuya chaakupa mari yakati, kutongowedzera kwavanoita ikoko, kuwedzerawo mitengo yezvinhu zvetichazotenga isusu pachedu.
Vashandi vari kurambire mabasa aripo pari zvino,
chimwe chavari kurambira ndechokushaya covid, zvekare chimwe chavari kuramba ndechokuti vari kunzi unofanira kutanga wabayiwa jekiseni, vamwe vari kuti isu jekiseni hatidi kubayiwa. Saka zvimwe zvavari kurambira mabasa yavo nyangwe mutengo wakura ndokuti vari kuwanawo mamwe mabasa ane mari akadarika wokubharesiterendi iwayo. Ndozvendingangoti ndo zvikonzero zvinoita kuti vanhu vasadzokera kuna mamwe mabasa avaimbova nawo, kana kuti mamwe mabasa yavo ari kuwedzerwa mari inenge ichivashoma. Kumba
zviri kunetsa muAmerica munyaya dzemabhizimisi nezveupfumi izvi zvinodaukira sei kune dzimwe nyika?
Zvinodaukira chaizvo nokuti kunetsa kwazvinoita muAmerica zvinenge zvichitopaya tingati puresha kuus dollar, ratinoziva kuti ndiro riva rinonzi international trading currency. Hapana nyika isingadi us dollar kuita zvainoita kutenga zvimwe zvine zviri kunze zvavanenge vasina munyika mavo.
Avo vange vari vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mabhanga ose munyika apiwa mazuva matanhatu kuti ange auya nenzira yekumisa kushandiswa kwemakadhi emaATM mukutengeswa kwemari yekunze pamukoto. Zimbabwe Congress of Trade Unions inoti kuumba makomiti pose panenge paitika dambudziko hakuna zvakunobatsira. Bato reMDC Alliance rinoti misangano yarakaita nezuro nevatsigiri varo kuzaka nekubhikita yakafamba hayo zvakanaka. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. ini jini tanono kawande diri Washington DC ndichiti mosera zvakanaka.